This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikumi 25, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiitai zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mumwe mutori wenhau anokandwa mujeri munyika mushure mekuwanikwa achidhindisa bepanhau asina rezinesi.
Vana muzvinabhizimusi vekuZimbabwe voita misangano muWashington DC muAmerica.
Hondo yesarudzo dzekuHurungwe West yotora imwe nzira vatemba muliswa vachiti dare resarudzo ngarirase kusarudzwa kwakaitwa vaKeith Guza veZANU PF sezvo vakambokandwa mujeri kwemwedzi inodarika mitanhatu.
Hurumende yoramba yakavhara miromo panyaya zviri kuitika pagurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaJonathan Moyo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mumwe mutori wenhau muZimbabwe atongerwa kugara mujeri kwegore zvichitevera kuwanikwa aine mhosva yekutsikisa bepanhau rake asina rezinesi sezvinodiwa nemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act. Patrick Chitongo wekuchiredzi azobvisirwa mwedzi mina nemutongi wedare ramajistrate vatafadzwa Mhlanga. Asi Magweta Chitongo anoti achakwikwidza mutongo uyu kudare repamusoro. Chitongo anonzi akachikora mutemo nekutsikisa bepanhau rinonzi The Southern Mirror asina rezinesi.
Chitongo ainge achipomerwa mhosva iyi nevamwe vatatu avo vazonzi avo havana mhosva. Vachuchisi vehurumende vachitungamirwa naChiedza muwandavaka vakati Chitongo haifanira kutsikisa bepanhau iri asina rezinesi. Asi Chitongo uya emiririrwa mudare nenhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri ainge audza dare kuti haana kutsikisa bepanhau asi kuti akangotsikisa bepa risingatengeswi asi richishanda semufananidzo kana kuti dhami waizoshandiswa kuti aende kuZimbabwe Media Commission achinonyoresa kuti awane rezinesi. Tabata vamureri kuti tinzwe zvaitika.
Gore rino musi wa23 June 2015 dare ndoparakapa mutongo wekuti ayo ava vatatu ava havana mhosva kureva give more kudzwida Courage Bandera Madadirai Masokwen nokubva vati Chitongo ndo vakatyora chikamu chemutemo iyoyo but isati aiwa zvisizvo nokuti ivo vachitongo pachavo munhu aitotsvaka kurejista bepa rake renzi Southern Mirror irori aripo pakuda kurejista yanga iri requirement yekuti panofanira kuva nerinonzi dhami rinova ndo rinoratidza bepa raunenge uchifanira kunge waita dai bepa raunoda kuti rinamirire bepa rako raunoda kuti rizobuda. Saka ndo bepa irero raingova rimwe chete raiva mukoti ravaitikai takaona bepa richitengeswa mustreet. Isi toti kwamwe acho aripi akatengeswa kuti hapana kana bepa rimwe rakabuda kunze kwairero. Nobva tataiwa ibepa rakanga ratobiwa kuofisi kwaChitongo ravaida kuti rindoshandiswa rindoshanda sedhami kuriko ZMC. Saka ipapo apo mutongi wakazoti aiwa vane mhosva iyoyo saka ndava kuvatongera mwedzi gumi nemiviri nokuzobvisa mina yacho nobva vasara vachinzi vatongo vaiinhengere vave nemisere iyoyo ndo vavanofanira kuti vange vari muutapwa asi zvisinei isu taona kuti aiwa toindisa nyaya yedu toenda nayo kudare repamusoro rinonzi haikoti kunova ndokuapila kwatinoita tichitarisira kuti nziki inouya yenga tadzoka zvino inonzi bail pending appeal kuti vabude.
Iko zvino vari kupi?
VaChitongo vari kuprison kubatwa kwavari kubatwa orange rinova ndo nhengi dzerere yekuti rei.
VaMartin Mureri inhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vanga vachitaura vari parunare kuchiredzi.
Direct from Washington, the
Nyaya sarudzo yeurungwe West yakora muto zvichitevera danho ratorwa navatemba muliswa ava vanoti vaKeith Guza vezanuPF havana kuudza Zimbabwe Electoral Commission kuti vakambopika mujeri kwenguva inodarika mwedzi mitanhatu mushure mekuwanikwa nedare vaine mhosva yekuba motokari. Magweta ava muliswa asvitsa nyaya iyi kudare rinoona nezvesarudzo achiti panguva yakasungwa vaGuza vaishandisa zita rekuti Neva Piri iro vakazochinja vabuda mujeri. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi, gweta ravatemba muliswa ava vakakundwa navaGuza musarudzo yeHurungwe West vanoti vakwidza nyaya yekusarudzwa kwavaGuza zvisiri pamutemo kudare reElectoral Court. Vadunira hungwe vanoti pamusoro pechikonzero chava kuzivikanwa nevanhu vakawanda kuti vaGuza vainge vasiri kumuvoters roll sezvinodikanwa nemutemo, vane humwe umbo hwekuti vaGuza vakambobatwa nenyaya yekuba motokari. Vahungwe vanoti vaGuza pavakabatwa nemhosva iyi vaishandisa zita rekuti Neva Piri. Vahungwe vanoti vakatsvaka umbo kumatare edzimhosva uye vachapa ufakazi mudare.
Ponde chekuti ivo vaGuzava takazowana chokwadi chekuti vanga vachimbozikamwa nezvikare kuti nevapiri ende mazuva avaizikamwa nezvikare kuti nevapiri vakabatwa nemhosva yekuba motikari. Havana kunge vakataurira dare reZimbabwe Electoral Commission rinotila nezvekunamineta nekuadministra sarudzo nyaya iyi panguva iyoyo. Saka tinoti isu kusataura kwavakaita kwakuri kuita kwechitsotsi. Takaita research yedu and evidence yacho iripo yose yakaungana, takangomirira zvedu musi watinopiwa mukana wokuenda pamberi pedare kuti tibuditse chokwadi. Tambozvirambisira mukavabvunza nekuti nduro zita ravo ravakakura naro.
Vahungwe vanoti vane umbo zvakare hwekuti vaGuza vakapiwa mutongo unodarika mwedzi mitanhatu izvo zvaita kuti vakwidze nyaya iyi kumatare.
Mutongo waidarika 6 months ndiko kusaka tichitaura nezvenyaya iyoyo. Ndizvo zvinoita kuti nyaya iyo ive relevant kunyaya yesarudzo dzavo, nekuti kungotaura kwavo zvokuti vakange vakambotongerwa mutongo uyu kwaifanira kutovakonesa kuti vanominitwe.
Kusarudzwa kwavaGuza semumiriri weHurungwe West kwakakonzera mutauro munyika apo zvakabuda pachena kuti vainge vasiri muvoters roll. Zita ravaGuza rinowanikwa rakanyorwa muvoters roll yekumagunje muward 10. Nyanzvi munyaya dzemutemo dzinoti kana munhu asiri mugwaro revavhoti haakodzere kupinda musarudzo dzemudunhu rinenge riine sarudzo. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti zvayakaita zvaive pamutemo nekuti vaGuza vakazivisa kuti vainge vobva kumagunje vachienda kuHurungwe West. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravaGuza panyaya yava mudare itsva iyi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Tichiri munyaya dzesarudzo, dare reConstitutional Court nhasi ratora mutongo wekuti mutungamiri wenyika varizve mutungamiri webato reZANU-PF ava Robert Mugabe vanofanira kumira kudaidzira sarudzo dzeby-election mudunhu reMwenezi East. Izvi zvinotevera danho rakatorwa navakuda kwaShe Basikiti avo vakakwidza nyaya iyi kudare iri vachiti kodzero dzavo dzainge dzatyorwa pavakadzingwa mubato uye pavakadzingwawo mudare reparamende nyaya yavo isati yanzwikwa nedare repamusoro reHigh Court. Mutongo uyu unoreva kuti vaMugabe havagone kudaidzira sarudzo dzeby-election kuMwenezi East kudzamara dare iri rapedza kutonga nyaya yavaBasikiti.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makatirira kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri muWashington DC. Vana muzvina bhizimisi gumi vekuZimbabwe vari muAmerica, umo vari kuita misangano nemasangano emabhizimisi pamwe neWorld Bank nemamwe masangano anomirira hurumende yenyika yeAmerica. Nezuro vamwe vavo vakange vari pamusangano wekuzeya mamiriro ezvinhu muZimbabwe munyaya dzezveupfumi. Musangano uyu waikokerwa nesangano reNational Endowment for Democracy remuAmerica. Mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Bruce Wharton, vakaudza musangano uyu kuti vanoona remangwana reZimbabwe Zimbabwe rakajeka. Vawatoni vakatiwo America inoda kudyidzana neZimbabwe asi pane zvakawanda zvinofanira kugadziriswa zvakadai sekuvandudzwa kwegwaro revavoti kana kuti voters roll.
Vawatoni vakatiwo America inoda kuona utongo wejekerere muZimbabwe kuitira kuti zvinhu zvinyatsofamba zvakanaka mukudyidzana kwenyika mbiri idzi. Vachitaurawo pamusangano uyu, mukuru wesangano reSAPS Trust vaIbo Mandaza vakatiwo pane musangano mukuru weNational Convergence Conference uchaitirwa muZimbabwe muna Nyamavhuvhu, uyo uchaunganidza zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezviri munyika kuti zvizeye pamusoro perimangwana renyika. Vainge vakamirira vemabhizimusi pamusangano uyu vashingi munyeza, avaimbove mukuru weAfrican Sun Group, vakaudzawo musangano wane zuro uyu kuti vanoona remangwana renyika rakajeka munyaya dzezvemabhizimusi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 akataura navamunyeza kuti tinzwe maonero avo.
Tatambirwa nemaoko mairi ende zvinotifadza isusu kuti tatanga rwendo rwekuti ticharamba tichidyidzana saizvozvo kusvikira zvinhu zvedu zvachitanga kunge zvichiratidzika kuti pane zvibereko panyaya idzodzi.
Taona pamusangano mamuri kutaura imi kuti munoona remangwana remabhizimisi muZimbabwe rakajeka. Sei muri kudaro vamwe vari kuchema pari zvino?
Tinotarisa nazvo nekuti Zimbabwe kune runyararo, uyezve Zimbabwe ine vanhu vanoda runyararo vakadzidza. Tinoonawo kuti Zimbabwe ine zvicherwa kana kuti maminerals akawanda. Tozoona kuti pakaiswa Zimbabwe muSouthern Africa panoita kuti Zimbabwe inge ichifanwa kubudirira kuitira kuti Southern Africa ibudirirewo zvakare. Ndo patinoona saka opportunity iyoyo tinoona yakaramba yakatarisana nesu kuti tirambe chisenza kuitira kuti ramangwana racho reZimbabwe tiribatewo tione zvichizobudirirawo. Nyika zhinji dzakatombopinda matapindawo asi tinoona dzakakunda dzikabudirira.
Vanga vari pamusangano vanga vari kufunza ivo kuti nyaya yeindigenization kana kupa upfumi kuvatema haisi kukanganisa here mafambiro ari kuita zvemabhizimisi munyika.
Vanhu vatiri kusangana navo vemabhizimisi havasi kupokana nenyaya yeindigenization. Chavari kuda ndechekuti tinoda kuti zvijeke, tinoda kuti zvinge zvichiramba zvichiitwa nemaitiro mamwe chetewo kwete kusiyana siyana.
Zvii zvamuchafunga kuti muchatakura kubva kuno muchienda nazvo kuZimbabwe zvingabatsirawo vamwe vemabhizimisi?
Chekutangisisa ndechekuti tinodzoka tichinopa vekuZimbabwe tariro kana kuti hope yekuti vanhu vekuAmerica vada kutoti isusu tiendewo mberi. Chechipiri, zvimhinga mupinyi zviri kutidzivisa kuti tiende mberi vari kuzvitarisa. Vakatarisa nematauriro nemajekesero atakavaitirawo. Zvinoreva kuti pachazova nemwe musangano chazoteera kuti tirambe tichigadzirisa zvisina kugadzirisika.
Vanga vari mukuru vaive mukuru wesangano reZimbabwe Sun uye vari muzvinabhizimusi vari kushanya muno muAmerica vashingi munyeza vachitaura vaina Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenjura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder reWeStek kubva na 7 PM kusvika na 9 PM.
Chirongwa ichi chinodzokororwa zvakare na 11 PM kusvika na 1 AM. Kana muri pa WeStek, tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Varwisi vechikwata cheIslamic State varwisa zvakasimba kaviri kumaodzanyemba kweSyria nhasi. Kurwisa uku kutsva muguta rekumugano reKobani. Chikwata cheIslamic State chiri kuedza kuenderera mberi kuti chipinda munzvimbo dziri pasi pehurumende, zvikuru muguta reHasaka iro rinogara vanhu verudzi rweMakeds. Kurwiswa kweKobani kwatanga nekuputika kwebhambu rakateiwa pamunhu nhasi panzira yepamugano inopinda muTurkey. Izvi zvaburitswa nesangano reSyrian Observatory for Human Rights iro rinoti vanhu vakawanda vafa pamwe nekukuvadzwa mukurwisana uku.
South Africa inoti ingangobude mugungano redare repasi rose reInternational Criminal Court kana kuti ICC. Izvi zvinotevera gakava riripo mushure mekunge South Africa yaramba kusunga mutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir avari kupomerwa mhosva yekuurayisa vanhu vakawandisa mudunhu reDarfur. Mutauriri wehurumende vaJeff Radebe vataura mashoko aya nhasi zvichitevera musangano wedare remakurukota vachiti kubuda muICC richava danho rekupedzisira kana vachinge vapedza kuzeya mitemo inofanira kuteedzerwa nenyika dzinenge dziri nhengo dzesangano iri. VaBashir vaive muSouth Africa svondo rapera pamusangano wemazuva maviri wevatungamiri venyika dzemuAfrica vesangano reAfrican Union. Pasi pemitemo yeRome Statute, South Africa yaifanira kusunga vaBashir sezvo vari kudiwa neICC.
Hurumende iri kuramba yakanyarara pasina zvairi kuudza veruzhinji kunyange hazvo mapepanhau ari kunyora zvakawanda uye zvakasiyana pane zviri kuitika pagurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaJonathan Moyo. Dzimwe nyanzvi dzemitemo dzinoti kumbomiswa basa kunonzi kwakaitwa vaMoyo nezvikonzero zvokuti vave nhengo yedare reparamende kuri pamutemo kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaigona kusambomisa vaMoyo basa. Gweta guru advocate Tawanda Zhuwarara vanoti mutungamiri wenyika anobvumidzwa nemutemo kudoma makurukota mashanu kubva kuvanhu vane unyanzvi vanenge vasiri mudare reparamende izvo zvakaita kuti vaMoyo vadomwe kuve gurukota. Gweta uye vachidzidzisa mutemo paKent University kuEngland Dr. Alex Magaisa vanotiwo vanowirirana naadvocate Zhuwarara asi havasi kunzwisisa kunyarara kwehurumende kana waivo vaMoyo panyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata Dr. Magaisa pamwe naadvocate Zhuwarara tikatanga nekubvunza Dr. Magaisa kuti vanonzwisisa sei mutemo panyaya iyi.
Zvinondeta ndechekuti hapana shoko ratirabva kuhurumende kana kubva kuna ivo Professor Moyo vacho kuti tizive kuti zviri kufamba sei. Saka kutaura kungoitwa uku tingangoti mahunga hunga, vanhu vari kungotaurawo hatichaziva kuti chokwadi chaicho ndechipi. Saka zvatinenge tichitaura panapa ndezvekuti hazvisi zvatingati zviya pachirungu zviri authoritative, nokuti tiri kungotaura mune zviri kutaurwa nevamwe mune mumapepa vasinawo chokwadi chekuti zviri kufamba sei. Ndadaro sokuona kwangu ndicharira mutemo uripo handione honzero yekuti vange vachinzi vamiswe nemuitikiro wezvaitika izvi. Dai purezidendi vaida kuti varambe vaina vaMoyo vari pachigaro zvisina problem, vangadai vangovachinja kubva pacheya yavari yeminista vasiri MP voramba vari minista vaMP. In fact, zvinhu zvakatonaka kuti munhu waminista anga ari munhu waMP.
Advocate Zhuwarara,
chingatinetse pano ndechekuti bumbiro remutemo idzva. Saka zvakawanda zviri mubumbiro iri hazvisati zvanyatsopenengurwa kana kunzwisiswa kuti zvinenge zvichireva chii. Ndinobvumirana nevamagaisa kuti chiripo chacho ndechekuti tinyatsoziva kuti paanonzi uyu munhu aitwa minista iye asiri memba yeparamende, zvinoreve chii kana azoita memba yeparamende asi anga apiwa chinzvimbo cheuminista asina chii, asina kuva muparamende? Pane inonzi section 108 yebumbiro redu remutemo inotaura kuti munhu anogara ari member of parliament kana kuti asiri member of parliament iye ari muhurumende. Vanoverenga chinhano chebumbiro ichocho ndo vari kuuya vachiti aiwa kana munhu anga asiri member yeparamende yedu, paanozonzi member yeparamende abva pachinzvimbo chaakaiswa chinonzi non-constituent member yeparamende. Saka paanobviswa ipapo zvinoreva kuti iye saminista zvinombonzi chimbomira tozokutsvaga pane nguva iri pamberi apa patokuita sei, tokupa nyembe dzako kana kuti chinzvimbo chako tichikudzorera.
Dr. Magaisa, masection ari kutaurwa naadvocate Zhuwarara tinoona kuti pane section 104 nesection 108.
Section 104 inotaura nezvekuapointwa kwemaminista, ndo ine simba rapresident kuti vaapointe vanhu vakaita Professor Moyo avakanga vasina kuwina maelection muna 2013 5 vatataura vaya vaya. yekubviswa kwema minister indio section 108 yataurwa na advocate URR ine ma pane angati ma circumstances zvinoitika kuti minister anga achiruza position yake anogona kuresigna kuti handichadi kuramwa basa anogona kudzingwa na president pamwewo anogona kunzi kana anga ari MP kana achinga abva MP wake dzeni haachaitwa minister pamoni pekuti kana pakaita president munyowani saka pane ma circumstances iwayo 4 dzeni pavanhu vakaita sa professor Moyo vakanga vari ma ministers vasiri ma member of parliament pavanodai ndipa jekeshe zvokunzi nani constituents member of parliament azvisisimo mubumbiro remutemo anongori minister anogara achitaura muparliament asa hanzi nani constituents member of parliament saka ipapo media inofanira kuti ipa correct
advocate Zvivarara
zvatikutaura tatinongona kutaura zvinhu zviri pamutemo kuti aiwa mubumbiro remutemo unombomiswa zvishoma kana kuti hapaumiswe asi chiripo chaicho chaicho ndechekuti tichitarisa apa taakuona kuti pangona pane imwe nyaya iri weseri inozoita kuti vanhu vazonomhanya vachinoenda kubumbiro remutemo kuti ndizvo here zviri kuitwa kana kuti hazvisiri izvo zviri kuitwa isusu sevanhu tine kodzero yekuti tizive kuti hurumende yedu iri kufungei chero muchifunga zvenyu kuti aiwa ndezvekuzano PF kana kuti ndezveku-MDC kana munhu akabata iyo yatinoti public office haasi kushandira zano PF haasi kushandira MDC ari kushandira nyika saka inini semunhu anokwanisa anodawo kuziva kuti kuministry kuri kuitweni panofanirwa pakaitwa yatinoti public announcement kana kuti vanhu vagavadziviswe kuti ndo zvatiri kufambisa hurumende yedu tichiita
vanga vari Gweta Guru advocate Tawanda Zvivarara vari parunare kuVictoria Falls manzwa zvakare kubva kuGweta uye vachidzidzisa zvemutemo paKent University kuEngland Dr. Alex Magaisa vaviri ava vanga vachitaura neStudio 7
Sangano reWomen and Law in Southern Africa Zimbabwe rinotambira nemufaro mutongo wenhaka wakaturwa nedare repamusoro kutanga kwesvondo rino. Mutongo uyu unobvisa rusarura rwanga rwuripo rwekuti vana vanozvarwa kunze kwemuchato havakwanisi kuwana pfuma inosiyiwa nababa vavo. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri amai Dorcas Makaza Kanyimo vanoti mutemo uyu wakanaka sezvo uri kutevedzera bumbiro remitemo idzva. Mavelas Mhlanganyawi weStudio 7 aita hurukuro naMai Kanyimo pamusoro pemutongo uyu.
Mitemo yenhaka yemuno muZimbabwe inofambirana nemuchato waunenge uinawo. Saka mamiriro anga akaita mutemo wenhaka ndeyekuti kana une muchato watinoti chapter 511 wainzi chapter 37 kare paishandiswa mutemo wenhaka wekuti kana iwewe kana murume wako muchinge washaika mumwe ndiye aisara nezvinhu nevana venyu vamakazvara muri vaviri. Izvi zvaireva kuti mwana anenge asiri wababa kana namai vari ipapo aisakwanisa kuwana nhaka. Chaikwanisa kuti mwana uyu awane imaintenance achishandisa mumwe mutemo. Saka zvaiita kakusarura pakati pevana kuti mwana anenge azvarwa namai nababa ivavo ndiani kodzero yenhaka. Asi mwana watingati vamwe vanowanzoda kushandisa mavare kuti mwana wemusango kana kuti pachirungu out of wedlock aisakwanisa kuwana nhaka. Asi kana vanhu vakaroorana pachivanhu vakabvisirwa roora kana kuti vane customary marriage yavo yavakanyoresa kwamagistrate hazvina mhosva kuti mwana ndewekupi kana kuti stepchild pachivanhu vana vese vemufi vaiwana mukove wavo wenhaka. Saka musiyano waiitika kana pane muchato.
Zvichitevera mutemo wakaturwa uyu zvaakurevei?
Izvi zvaakureva kuti hazvisisina basa kana une muchato wechapter 37 watinoti 511 iko zvino panyaya dzenhaka vana vese vanenge vachingonzi vana vemufi panokwanisa kuitwa umbowo kuti mwana wemufi anowana kodzero yenhaka yababa kana mai vake vanenge vashayika zvisinei kuti mai vari kusara kana kuti baba vari kusara ndevake kana kuti stepparent semwana vanowana equal share nevamwe vana vese.
Izvi zviri kutambirwa sei nemasangano anomirira nyanya madzimai?
Masangano anomirira kodzero dzemadzimai nevana ari kutozvifarira kwazvo nokuti nyaya yekukwikwidzana kwenhaka pakati pemukadzi nevana yanga ya kukonzera mirishonga dzakanyanya tichitarisa ku Women and Law in Southern Africa ndichinonyanya bata nyaya dzein heritage taiona kuti pari kutaka kukwikwidzana pakati pema children's rights nema women's rights saka mutemo iwoyu kana kuti judgment itsvei yatoshandura zvinhu kuti zvive zvinoreruka.
Amai Dokas Makaza Kanyimo vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reWomen and Law in Southern Africa. Vanga vachitaura vari parunare vari kugwanda kumate Bedland South namavilas Mhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 pachirongwa cheWomen's Round Table. Tiri kutarisa mutongo wedare pamusoro wakati nhaka yababa inofanirwa kupiwa kuvana vose zvakaenzana zvisinei kuti pane vamwe vakaberekwa kunze kwemuchato.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu, matext message, maWhatsApp pamwe nemashoko amunotitumira paFacebook yedu yeVOA Shona.
Yekutanga inoti makadi Jonga and Blair tinoti pamberi nekuti panhau dzechokwadi ndinokumbirawo mundimhoresere amai vangu Mai Fredy Stole nemudhara wangu ndisingakanganwe Blaz Fedzo naFatso kuberengwa ini kuno ndinorarama ndingafara zvikuru kana mukaverenga tsamba yangu wenyu Francis Stole.
Mumwe anoti Jonga and Blessing andibatsireiwo ndiri kutsvaga madzikoma angu anoti Layton, Nesbet, Sara naAnia vari vazukuru kwaJanuary kunyazura. Kana vakateerera nevana vaziva ndibatei panhamba idzi 0716-0709-303. Ndinodzokorora zvakare nhamba iyi 0716-0709-303 kana 0714-432-155 ne 0782-282-295. Ndini Thompson Malolo kuno kumberengwa.
Mwano tiwo pamberi nekutudza nhau dzechokwadi. Takaura nenhamo muno muZimbabwe. Ndiri kuno kuchiweshe kumashonaland central. Ndikwazisireo vatsigiri vose veCapes United nevatendi vose veNational Apostolic Church. Munyori haana kuti pazita rake.
Aiva vateereri nguva yedu ndo yaita shanje vadikana asi tinokutendai nekuramba muchinyora matsamba uye tichikukurudzirai kuti rambai muchishandisa Facebook page yedu yeVOA Shona mubva matifarira tinotenda.
Ko kambo dande kubva kuna mushaka buchioniso marayire na Ja Praise atavatasvika kumagumo echirongwa chedu sezvonguva idi yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Mumwe mutori wenhau anokandwa mujeri munyika mushure mekuwanikwa achidhindisa bepanhau asina rezinesi.
Vana muzvina bhizimisi vekuZimbabwe voita misangano muWashington DC muno muAmerica.
Hondo yesarudzo dzekuhurungwe West yotora imwe nzira vatemba muliswa vachiti dare resarudzo ngarirase kusarudzwa kwaKeith Guza veZanu PF sezvo vakambokandwa mujeri kwemwedzi inodarika mitanhatu.
Hurumende yoramba yakavhara muromo panyaya yezviri kuitika gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJonathan Moyo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai ndini Jonga Kandemire nichitumirai zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na Chris Kande munhau dzechirungu.